ndozvinoitwa munyika zvatiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara nhaka uona dzevamwe. Tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi. Hamuna kumbonzwa kunzi pana akarohwa tsvimbo kugotsi. Hamuna kumbonzwa kunzi pana akatandaniswa kana akaputsirwa musha wake kana kupisirwa musha. Hamuna kumbonzwa kunzi pana akaurawa nematongerwo enyika. Hamuna kumbonzwa kuti kuna sabhuku akanzi nyora vanhu mubhuku china vanhu semombe dziri kuinda kudhibhi. Hauna kumbonzwa kuti kune vanhu vakashinyangwa semusuwa wesadza kana kuitwa mashura nemashandi kumbinya ekunzi kune madhesiki efazi. Hamuna kumbonzwa chinzi kune vakanyimwa mbeu vachinzi havasi vemusangano chaiwo chaiwo. Hamuna kumbonzwa chinzi vanhu vanopatsanurwa nekuda kwemapato nehurumende.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo tinofanira kudzidzawo pamuhombe. Izvozvo tinofanira kuziva kuti matongerwo enyika anofanira kuva kucherechedzwa kwakanaka. Handizi kuti vana vamunangagwa vanozvionawo here izvi semadzisahwira angu munyaya dzematongerwo enyika kuti vadzidze. Zvaida kuti panoparwa madziso vamunangagwa vaone zvive zviri pachena kuti zvinhu zvakamirawo sei kune dzimwe nyika. Varamaposa vakabuda vachiti tatadza kubudirira sakuita hurumende nemushandira pamwe. Havana ana chabango vanonotsvagwa ngunonongwa. Munhu anongofambawo zvake onhu ndiwo vamutungamiriri ndiwo atakuteerera ndiwo akunyora magwaro. Havana chitsotsi chakadaro chatakaona zvokutiwo zvakamboitwa uko mashure uko kwokuti 2018 tatedza sarudzo. Unoona vanhu vanoya vachitora mahofisi vanhu vanotora nemari dzimwe nemamp achibviswa kuparamendi mashura makuna kuna maminimini.
Ko, munoona sei mabatirwo akaitwa sarudzo dzacho?
Tinotarisirawo kuti dei vaona vadzidza nekuti kugara naka vakuru vanotiona dzevamwe. South Africa ipapa apa mukatarisa Independent Electoral Commission yavo yakaita basa rakanaka. Hongu pane vanochema chemo hazvishaiti asi unoona kuti vanozama nekuti vanobudisa zvinhu pachena. Mavhoti achiti vanotouya hakuna fazi inonzi yazouchika masarudzo kana kuti maresults inonzi ambofushwa achambomira kuti ambonotanga aiswa mutsimbi yagudo otefenyedzwa ouya achinzi asiyana idzanga ibvaibva. Hakuna zvakadaro. Saka chidzidzo ichi tinoda kuti chive muZimbabwe uye ndosaka tiri kupokana nana vamunangagwa kuti varume hama madzimai hatigoni kuenda mberi hurumende isati yagadziriswa. Bongo zozo nebongo shidi riripo neshandi kumbinya iri munyika muno yakakonzerwa nokuda kuti 23 August 2023 election hazina kufamba zvakanaka zvakaonekwa nemunhu wese pasi rose.
Asika tichitaura nevamwe veZANU PF nemutauriro wamunangagwa vaGeorge Jaramba vari kuti imi vachamisa ndima karamba kuti paitwe nhaurirano.
Ndogoramba nhaurirano kudiko chandakaramba kubatana kumeso. Ndakati ngationesanei tiwerengedze matama tigovane kuite gumano repfungwa tiite muono umwe chete nyika vaviri kupanya urangari. Sematauriro angu nguva dzose tiri gumbo rimwe chete dzinomukumbira senyika. Dambudziko ndorokuti chitsitsinho chinoshaya kuti ngaatibatanei chitsitsinho nebvi harisiri gumboka.